Mumwe wavanorarama neHIV amai Veronica Skaka vanoti vakatanga kumwa mapiritsi eAbacavir muna 2010. Vanoti panguva yese iyi yavanga vachinwa mapiritsi aya vanga vasati vamboita dambudziko rekusheya mishonga yavo. Asi amai Sikaka avo vanotorera mapiritsi avo kuchitungwiza vanoti vave kushungurudzika zvikuru sezvo vari kupiwa mapiritsi emazuva mashoma ipo panguva yese yapfuura vaipiwa mapiritsi emwedzi mitatu.
Dambudziko ratiri kusangana naro padrug ndiri kuti kumashure kwese kubva 2010 pandakaiswa pasecond line tatichawana zvakanakanaka. Dambudziko razotanga 2017 uno riri kunzi mapiritsi ari kushayikwa. Tiri kunopiwa ma2 weeks kuchipatara. Pataenda pese pasupply zvinhu zvakutotishungurudza nekuti hatichakwanisi kushandira mhuri dzedu. Tinenge tichienda kuchipatara kudarira drug unosvika chinzi pamwe hapana, mirire pane mota ichauya. Mota iya pamwe haizoyema kungopuwa yekunonwa 2 days. Saka ndodambudziko ratiri kuchema naro pasecond line.
Amai Sikaka vanotiwo kunyange hazvo mapiritsi aya achiwanikwa muzvitoro zvemapiritsi havakwanisi kuatenga sezvo achidhura kwavari sezvo vari kutotambura kuwana mari yekuti vararame zuva nezuva.
Isusu hatina mari yekutenga, tiri kutotambura kana yekudya chaivo. Saka tikazoshaya second line tinonzwa kuti inototengeswa nemari yakawanda kusvika kuma100 something. Saka hakuna kwatinotombowana mari iyoyo. Tachingoda kuti second line yatodai yawanikwa utawanirwa ministry yatiwanire. Nekuti chinonetsa ichochi, tikaenda pachipatara tinonyorerwa 3 months nemanesi, tikaenda kufamasi topuwa 2 weeks. Saka tisikuziva kuti wakuzvifambisa sei.
Izvi zvinotsigirwa naamai Rosemary Mashu vanorarama neHIV vachishandisawo mapiritsi mamwewo. Amai Mashu vanoti nekuda kwokuti vakupiwa mapiritsi aya ari mashoma, kudzokera-dzokera kuchipatara vachinotora mapiritsi kuri kukanganisa raramo yavo sezvo vachirarama nemabasa emaoko.
Ipapa ndakaenda musi waineivhi ndakapiwa e2 weeks, ndobva ndadzokera nezuro ndakazopiwa re1 month. But chakandishungurudza chekuti pakadhi rangu pakanyorwa kuti ndofanira kupiwa supply e3 months. Ndobva ndatozodzokera nekadhi vatonyora kutoti as if vatondipa for 3 months. Saka ndakazodzokera nekadhi ndikatomugadzisa ndakatomupiwa dhagi izvo ndichifanira kunge ndakanga ndapiwa e3 months iwayo. Saka vakangondinyorera ndobva ndazodzokera kumugadzisa asi ndakapiwa re1 month. Saka zvinhu zviri kundishungurudza because hatisina nguva yekutsvagira vana chikafu kana kuita mabasa edu emaoko. Nekuda kuti tinenge tichitsvaga kuti toita sei, tikashaya dhiragi hapana zvinoita.
Sachigaro weZimbabwe National Network of People Living with HIV vaSebastian Chinaire vanoti nhengo dzavo zhinji kunzvimbo dzakasiyana-siyana dziri kuchema nekushayikwa kwemapiritsi esecond line. VaChinaire vanoti vava kutyira kuti vanhu vakashaya mapiritsi aya pavanozoanwa anozotadza kushanda zvakanaka.
Dambudziko guru ratiri kusangana naro sevanhu vanorarama neutachiwana mashortages esecond line madrugs. Zvikuru kunge takatarisa kuti izvo third line inodhura kupinda second line. Saka kana country ichitadza kuafforda kutenga second line dhura kuti izoenda pathird line paipa, that means zvakutooma zvakapfunidza saizvo. Saka tiri kuedza people kuti daita one kwanisa kwaawana iko pari taavoida tinoti izvo matreatment failure anozoita kuti iswe pathird line. So unless that chinhu izvo zvagadziriswa zvekuti tirambe tiri pasecond line, pane dambudziko rekuti tinopedzisira taapa third line. Third line yacho inodhura kunda second line ya. Saka ndione nyika ichizokwanisa kutenga mathird line drugs iyo iri kutadza second line itori cheaper than that.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe Lawyers for Human Rights, Mosvai Agnes Muzondo, vanoti sezvo bumbiro remutemo yenyika richipa kodzero yeutano, hurumende inofanirwa kuona kuti pawanikwa mari yakakwana yekutenga mishonga inodiwa munyika.
Zvese tichikurudzira hurumende kuti ive ichiprioritiza nyaya yehealth. Uyezve Reserve Bank ive ichipawo foreign currency yakanangana nezvekutenga mushonga wemaARVs anobatsira vanhu vari kurarama neutachiwana.
Asi munyori mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vanoti munyika mune mapiritsi anokwanirana vanhu kwemwedzi 13 inotevera. VaGwinji vanotiwo dzimwe nguva vanhu vanopiwa mapiritsi emavhiki 2 pachinzvimbo chemwedzi mitatu nekuti mapiritsi anenge asati asvika kunzvimbo dzavo kubva kwaanochengeterwa vachiti asi izvi vari kuzvigadzirisa. Bazi rezveutano rinoti pavanhu vanosvika 1,000,000 vari kumwa mapiritsi emaARV munyika, vanhu zviuru 34 ndovari pamapiritsi esecond line. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Patricia Mudadigwa.